Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 25 Gurume 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chitenderano chakaitwa nemanyika dzaka dzemuAfrica dzinoda kupromota sarudzo dzakanaka, sarudzo dzakasununguka uye kutongo hunenge huchiitwa mugwara rakanaka senyika. Saka hurumende yedu yeZimbabwe ya komita.
Sangano reZimbabwe Election Support Network riri kukurudzira hurumende kuti ivandudze mitemo yesarudzo kuti ienderane nezvimwe zvibvumirano zvayakanyorerana nedzimwe nyika.
Tiri kuonawo kune vamwe vatosuspendwa kuunion kwedu, taona vakusvika 85 vasuspendwa kuti havachatotenderwe kusvika kumabasa zvachose.
Rimwe sangano rinomirira vararidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende yava munangagwa yapererwa nemazano, zvinhu zvisina kumira zvakanaka mune zvedzidzo. Asi hurumende inoti zvinhu zvose zvakavimbiswa varayiridzi zviri kugadziriswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyika yoenda kusarudzo dzemabai elections mangwana, sangano rakazvimirira rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI riri kukurudzira hurumende kuti ivandudze mitemo yesarudzo kuti ienderane nezvimwe zvibvumirano zvayakanyorerana nedzimwe nyika zvakaita African Charter on Democracy, Elections and Governments. Izvi zvinosanganisira kuti sarudzo dziitwe pachena pasina kushishidzira vanhu uye kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo, kukurudzira kuti madzimai vakaremara nevechidiki kuti vapinde mune zvematongero enyika. Zimbabwe yakaisa ruoko rwayo pachibvumirano cheAfrican Union ichi mavhiki apera. Asi gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi vakaudza Studio 7 kuti zvizhinji zvinoda kuitwa mukuvandudzwa kwemitemo yesarudzo zvakaitwa. Asi vanopikisa vanoti hakuna chakaitwa chinopa kuti sarudzo dzemunyika dzirambe dzichiita mutauro wakanyanya. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoona nezvemabasa musangano reZESNI, amai Ellen Dingani.
Masvitsa enyu nekutipa mukana wekutaura nezvegwaro rataburitsa tichikumbira hurumende kuti iimplimende maelectoral reforms. Takatarisa nenyaya yekuratifaya kwavaita African Charter on Democracy, Elections and Good Governance, inonzi ACTEC African Union.
Ichi chibvumirano chei chaizvo?
Chitenderano chakaitwa nemanyika dzaka dzemuAfrica dzinoda kupromota sarudzo dzakanaka, sarudzo dzakasununguka uye kutongo hunenge huchiitwa mugwara rakanaka senyika. Saka hurumende yedu yeZimbabwe ya komita pakuratifaya kwayaita kana kuti kuti deposita kwavaita instrument iyi kuAfrican Union, vazvipira ivo kuti sarudzo dzedu ende nematongero atinenge tichiita nyika yedu seZimbabwe tichange tichiita muchitenderano chataitirana chegwaro iroro rinonzi ACTEC.
Zvii zvimwe zvinenge zvichitarisirwa?
Kuti zvinhu zvedu mujekerere zvemaelections uye kuita kuti mahurumende yedu kana ichisarudzwa isarudzwe neruzhinji rweZimbabwe yatinoti democracy pachirungu, government of the people by the people.
Sezesini zvizvamurina kuti zvinge zvichiitwa apo
inhau yekuti kana pakuitwa sarudzo pasaitike mhirizhonga, inhau yatiri kuti aiwa iyo yakashata. Ngapave nemutemo wekuti vanenge varova vamwe kana vanenge vaita zvokuti kanganisa vamwe kuita macampaigns avo murusununguko ngavasungwe. Pane nhau zvakare yekuti paitwe kuwedzera kana kuti kuincreasa kuparticipata kwemadzimai vari macandidates kana kuti vari mavoters.
Munenge muchida kuti paitwe sei
kuti madzimai vakurudzirwe mapolitical parties avanenge vachibva kuti vakwikwidzewo musarudzo pamwe chete nevanhu vechirume, kuti madzimai apindewo munyaya dzedecision making kana kuti vapindewo muparliament kunogadzirawo mapolicies kana kuti mitemo yenyika. Tinoda kuti vadzimai vaincrease participation yavo, even representation yavo increase, uyezve vanhu vanorarama neurema tinodawo zvakare kuonea mareforms anoita kuti vamirirwewo mudare reparliament neuwandu hwakati ohwo.
Zvinenge zvichiitwa sei apa, zvingakwanisike sei?
Vavewo nekota yavo inorepresendawo zvavari munyika, nokuti tine vanhu vanorarama neurema vakawanda. Pane zvakare nyaya dzimwe dzatiri kukumbira dzemareforms kuti vanhu vakaita sematraditional leaders, tinokumbira kuti kana vari munharaunda dzavanenge vari vatarise vanhu vose munharaunda vavo vakazvakafanana.
Sei izvozvo zvakakosha?
Nokuti tisingatarise kuti vanotarisa kuti uyu anosapota pado ripi kana kuti pato ripi, nekuti mutemo wedu weconstitution unovati matraditional leaders vanofanira kunge vari nonpartisan, havafaniri kupindira munyaya dzepolitics. Saka tinoda kuti vakoshese bumbiro remutemo kana vari munharaunda kana madunhu avanotonga, varatidze kuti vari nonpartisan, havana bato ravanosapota, uye vanenge vachikurudzirawo zvakare runyararo, nekuti vanhu vanenge vachitungamira vaparticipate musarudzo sevavhoti kana kuti semacandidates vakasununguka, vasingashishidzirwe kana kuharaswa kana kushungurudzwa manharaunda avanenge ari.
Ko pane vamwe vasiri kukwanisa kunge vachivhota munguva ino iyi, muri kukurudzira kuti paitwe sei?
Tine nyaya zvakare yekuti vanhu vari kunze kwenyika vari kudiaspora vavhote. Tine nyaya yekuti vanhu vari mumatirongo zvakare vakwanise kuvhota, nokuti ikodzero yavo. Saka zvakawanda zvatiri kuti maelectoral reforms atiri kukumbira hurumende kuti nedanho iro ravatora rekuratifaya ACDEC ngavachiwanikwa vachiisawo maelectoral reforms ari kukumbirwa nemaogarasienzi akaita sedu.
Amai Ellen Dingane vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZESNI vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe remasangano anomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti hurumende yava munangagwa haichanzwisisi uye yasvika pakuda kudzinga mabasa varayiridzi vanoita zviuru makumi maviri nezviviri 22,000 nekuti vakatadza kuenda kubasa pamusoro pekushaya mari. Mutungamiri weATUS baObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti pamusoro pezvo varayiridzi vamiswa basa vanopfuura chiuru uye hurumende iri kufetafeta vamwe varayiridzi nechinangwa chekuvadzinga basa. VaMasaraure vanoti hurumende haina kubhadhara varayiridzi mari dzevana vavo dzechikoro sekuvimbisa kwayakaita.
Ndeva Emason Munangagwa yasvika padanho rekuda kudzinga mabasa varayiridzi vanokwana darika kuma 22,000 vari kudanwa kuti vatongwe nemhosva dzekusa tadza kuya kubasa kubva musi wa 7 kukadzi apo vainge vari incapacitated vasina chouviri chaivatendera kuti vakwanise kuenda kumabasa. Tiri kuonawo kune vamwe vatosuspendwa kuunion kwedu taonawo kusvika 85 vasuspendwa kuti havachatotenderwe kusvika kumabasa zvachose. Tichitarisa tikabatanidza manhamba ese ematicha asuspendwa anenge akuda kutosvika 1000 vari kunzi for the next 3 months havatambire kana salari zvayo. Titarisawo mari yata takavimbiswa semuoro masalaries atainzi tichapiwa masalari emaus dollars. Takaona pakauya mari yakauya yachinja zita yakunzi kushen
vamasaraure mutsauko wacho ndoupi? Kana ichinzi kushen kana kuti ichinzi salari, mutsauko ndeupi imi muchipiwa mari yamakavimbiswa?
Kunzi kusheni nesalari zvinotisiyanei pakuti salari inouyisa mamwe maallowance anowedzera nekuda kwekukwira kwesalari. Salari inoitawo kuti mapension contribution edu, mapensions anozowanikwa nevanhu varitaya, angari amapension anobatika. Asi tikuona hurumende yakaramba kuwedzera masalari evanhu nema100 US ayanga yavimbisa ikavapa iri kusheni. Tinoonawo zvakare kuti tasangana nedambudziko renhema dziri kuramba dzichiwanda kubva kuhurumende. Tanga takavimbiswa kuti vana vedu vachanga vachibhadharwa school fees. Isusu tikange tati mwarairidzi wega wega ngaangopiwa 60,000 RTGS inoenderana nevana vatatu yaanenge akatarisira, oipiwa patemu yoga yoga kuti murairidzi azozvibhadharira.
Mari iyi haisati yabhadharwa here? Hurumende inotii?
Tunoona hurumende zvikoro zvasarwa nevhiki rimwe chete kana mairi kuti zvivhare, asi hurumende iri kuti ichiri kuda kumboita proses yekunyora mazita pasi. Asi vana vedu vari kutodzingwa kuzvikoro, vana vedu havasi kutodzidza. Apa tatakavimbiswa nehurumende tine tarisiro yekuti ichabhadhara. Tichitarisawo nyaya yehousing, takanzi tichange tichiwana dzimba dzichazovakwa nezvimwe zvekupuwa majuty free cars. Saka zvaitika muzvikoro izvezvi varairidzi vari kungodzidza mazuva maviri maviri wavo ndiwo vari kushungurudzwa zvakanyanya nehurumende, vari kushungurudzwa zvakanyanya vachimanikidzwa kunyora maripotsi nezvimwe zvakadaro. Izvi zvaparadza dzidzo yevana. Tinoshungurudzika kuti panguva yati kurwisana nekuti zvikoro zvanaka, hurumendewo nerimwe bato rezanupf nerimwe divi riri kundundurudza vana vedu richivaendesa kuMarari, vachitora school property vachiendesa kuMarari, vachivhara zvikoro vachiita Marari avo. Zvaitawo kuti nzvimbo dzekudzidzira vana vedu dzisave safe, varairidzi vedu vasave safe. Tichinzwa maripotsi akawanda evanhu vari kushungurudzwa nenyaya dzematongerwo enyika vachiakirizwa kuti havasi kutsigira bato rezanupf. Zvinove zvinhu zvinosungurisa kwazvo tichitarisa kuti tatove mu21st century. Vatete akutarisa kuti zanupf seboka rachembera rinenge richimachuwawo richichinja muitiro wepolitics. Zvino zanupf yaakutoita sekunge ndicho chanana chepolitics. Mamwe mapato madiki ataitarisira kuti ndo achange achiita zvinhu zvinosodesa ari kutoita zviri nani kudarika zanupf yatinotarisira kuti ndo ingadai yaakuratidza vanhu gwara repolitics dzine majority sezvo iri pati yatochembera.
Avo vange vari mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vari parunhare nestudio 7. Asi mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza studio 7 kuti hurumende haina kumbogara yati inoda kudzinga munhu basa, vachiti hapana chinofanirwa kutyisa varayiridzi kana pasina zvakaipa zvavakaita. Vandoro vanoti hurumende iri pakati pekunyora mazita evana vevarayiridzi kuti vagokwanisa kubhadharirwa mari dzechikoro dzakavimbiswa.
Munoda zvinoitika vawande. Hurumende haina mbobvira yamboti iroda kudzinga munhu basa kana kuti iri kuita madisciplinary action kune munhu asina mhaka, kana kuine ticha kana mudzidzisi asina mhaka, ini handifungi kuti anofanira kuvhunduka chati kwatara. Nekuti handifungi kuti kune kubasa kwekuti kuda vanhu vanokwanisa kungoita zvavanongoda vasina zvinovadzora. Saka isu gwara ratiri kungoitawo nderekuti tisimbise vabereki nevamwe vanochengeta vana vanoenda kuchikoro kuti aiwa kuchine zvikoro zvichiri kudzidziswa zvakanaka, uye vadzidzisi muchavaona varipo pazvikoro.
Ivo vadzidzisi makagara pasi navo here, Vandoro? muka vatsana ngurira.
Pari zvino takagara pasi navo vadzidzisi vakapiwa mari yakati o vakawedzegwa mari United States dollar yamunoti US yavanokwanisa kuwana vakaifuti vanokwanisa kutogwa nemabhazi vachienda kupayday vakaifuti vanobhadharigwa vana vavo school fees vana vatatu pachaoga oga saka zvodoradza kuti takadogara pasi ndotoramba chidongogara pasi nevarairidzi kuti tise musoro pamwe chete kuti dzidzo yemhando yepamusoro soro irambe ichienderera mberi munyika yeZimbabwe.
Tanzwa vamasaraure veAtus vachiti hurumende haisati yabhadhara nazvino mari dzevana vavo dzechikoro. Munoti nazvo?
Kune vaya vanoti hatisati tabhadharigwa school fees hurumende iri kutotora mazita ematicha vana vematicha izvozvi zvandiri kuda kutaura izvozvi varitotorwa mazita nekuona kuti zvechokwadi ticha uya mwana wake herei yatinoti pachirungu due diligence nekuti tikasaita izvozvo zvitokwanisa kuzoonekwa taakubhadhara nevamwe vana vasiri vaticha iyeye kuda mwana veumwewo munhuwo zvakewo. Saka ipapa ndoda kutonyatsoongororwa chaizvo kuti tisapfachura-pfachura mari yehurumende zvisina maturo nekuti mari inenge iripo iyi ndeyekutoti varayiridzi vakwanise kuiwana kuti vabatsirikane paschool fees.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nezuro china bato reZANU-PF rakaita musangano waro wePolitbureau rikabuda nezvisungo zvakawanda richiti zvinhu zvose zviri kufamba zvakanaka. Mushandi mukuru anoona nezvekubuditswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vanoti zvinhu zvose zvakanaka mubato ravo vachiti Politbureau yakatambira zvinhu zvizhinji vachiti bato ravo richakunda musarudzo dzichaitwa mangwana mugovera.
Dare guru rinoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano weZANU-PF rasangana pa360th ordinary session of the Politbureau. Mushure mehurukuro zhinji dzabuda, musangano wafara zvisingaiti uye waremekedza National Political Commissar vabima zvekare nemadepartments ese musangano nebasa guru ravakabata kuti marali, mastar rali, mapresidential rali osanga achiitiwa afambe zvakanaka uye nouwandu hwevanhu vanga vachiuya kumarali kuzvinotarisa kuti hokero dzanga dzichiitwa zvemandoro kwati. Dare rafara kwazvo zvekare dare rafara ne state of preparedness yeparty takatarisana netsangano dzemusi wa 26 March musi wemugovera. Dare raradza kufara chaizvo nebasa rabatwa pari zvino uye rinovimba kuti richakunda musarudzo izvi. Zvekare dare raongorora rikaona kuti sarudzo idzi zhinji dziri kuitwa matingati we are fishing from traditional hunting grounds the opposition in towns asi dare rafadzwa kwazvo negadziriro yaitwa pari zvino zvinotaridza kuti bato richakunda ende izvozvo zvafadza vakuru.
Vamugwadi, konya yayo vamwe vebato renyu vakambomiswa basa yakakurukurwa here uye chii chakabuda pazviri?
Touya kunyaya vakambenge vamiswa basa vari director general kana kuti mukuru wemadirectors senior director vedu paZANU-PF vadzora Dixon Zora nemhosva yekusafambisa basa zvakanaka. Dare raongorora nyaya yavo ikaona kuti yanga ingori mhepo yaivhuvhuta hakuna mhaka yavakapara zvose zvavakaita zvanga zviri above board zvinotaridza kuti naivo vakaita basa ravo namazvo naizvozvo dare ravadzosa pabasa with immediate effect kureva kuti mangwana tichange tinavo pabasa.
Zvimwe zvakabvumiramwa ndezvipi vamugwadi?
Nyaya yemaguta emuHarare dare rasimbisa chirongwa chemutungamiriri wenyika cheurban renewal apo dare ranga riri kuti vanhu vanga vachivhotera mapato anopikisa musarudzo mumaguta nokuda kwezvitsutsumo zvesiwage nokuda kwezvitsutsumo zvemigwagwa isiri kugadzirwa yakazara mapoto zvekare nokuda kwezvitsutsumo zvekuti marara hasi kutakurwa kunyange zvavo mari vachibhadhara uye mvura yakachena isi kubuda mumapombi vanhu kune mamwe manzvimbo adzitu avatori namvura dare raratidza kuwadziwa nemararamiro ari kuita vana vedu vemuHarare. Dare rinoti donzo romutungamiri wenyika rokuti no one must be left behind ngaripinde zvekare mumaguta sokupinda kwaratoonekwa richiita kunyaya dzemarodzi uye kuvandudzwa kwekunzi dhemu newenimbi dhemu kuti vanhu vawane mvura kunana Chitungwiza kuzvekare nemuHarare uye nekugadzisa Morton Joffrey kuti kuwani kwemvura. Saka dare raona zvose izvozvo zvakakodzera kuti zviitwe kuti vana vemumaguta vawane kurarama kwakanaka. Dare zvekare raratidza kufara nebasa riri kubatwa nemusangano nomutungamiriri kugadzirisa kudyidzana kwakanaka nevavakidzani vedu. Ndokusaka dare raparura uye rapiwa kufamba kwakaita vamupofu vari nhumwe yapuresident navamubengegwi vachienda kunyika yeZambia kunosangana nebato ramumasimba rekuZambia rinonzi UPND zvekare vakanosangana nevamwe kuTanzania avo vose vakaratidza kuti vanoda kushanda nebato reZANUPF vachitorawo manotsi maviri kana matatu zvidzidzo kubva kuZANUPF nokuti bato redu rakorokotezwa nemapato akawanda sebato rinofambisa basa zvakanaka uye rinoziva nyaya dzezvematongerwo enyika muno muSouthern Africa.
Avo vange vari mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Asi sachigaro vebato reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda zvozve dzokora vaudza Studio 7 kuti misangano yePolitbro haina chekuita nezvinonetsa vanhu muZimbabwe kunze kwekuungana kwevanhu ava vachingorumbidzana zvisina maturo. Vadzokora vati bato reZANUPF ndiro rakavhiringa mabasa ose aitwa nemakanzura emapato anopikisa. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avo vari kuita misangano nevatungamiri venyika dzeNATO neEuropean Union nezuro vakazivisa pamusoro pezvimwe zvirango zvavatemera Russia mushure mekupinda kweRussia zvichisimba munyika yeUkraine. America inoti vatemera zvirango pavanhu vemuRussia vanoita mazana mana vanosanganisa nhengo dzeparamende yeRussia, vamwe vakuru muhurumende pamwe chete nemakambani ezvombo neyekudzivirirwa kwenyika. Nezuro kwakare vaBiden vakazivisavo kuti America ichatambira vapoteri veUkraine vanoita zana rezviuru uye ichapamidzira nebhiriyoni remadhora ekuAmerica mari yekubatsira vanonetseka. VaBiden vari kurumbidzwa zvikuru kuti vakakwanisa kuti nyika dzeEurope dzibatane uye dzitaure nekumira pamwe chete dzakatarisana neRussia. Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti banga reInternational Monetary Fund rinoti munhu mumwe chete muvatatu muZimbabwe akatarisana nenzara nekuda kwekudhura kwezvinhu uye nekudhura kwemari yekunze zvakabatana nekusanaya kwemvura yakakwana mwaka wapfuura. MuNewsday makare vachitaura pamusangano nevatsigiri vavo kuEpworth nemusi weChina, mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakati sarudzo dzemabai elections dzichaitwa mangwana mugovera dzichava chiratidzo kana Zimbabwe Electoral Commission ichikwanisa kutungamira sarudzo dzechokwadi. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Murume 16 akacherechedza makore makumi matatu nemana kana kuti 34 eimwedzi mhosva dzinotyisa dzakaparwa dziri pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu dziri munhoroondo. kupondwa kwevanhuwo zvavo vemuIraq pachishandiswa muchetura wegasi nemutungamiri wavo Saddam Hussein. Muna 1988 Saddam Hussein akaparura chirongwa cheAl-Anfal ndokutuma hama yake Ali Hassan al-Majid kuti achitungamire. Chirongwa ichi chakanga chakanangana nekumisa kupandukirwa kwehurumende kwakanga kwoitika kumaodzanyemba kweIraq, minduro yekunyaradza zvachose kusimudza musoro kwevemarudzi maduku kwemakore mashanu. Manheru emusi wa16 kurume mushure mezuva rimwe chete rekurwiswa nemabhambu zvakaparadza masasa nemafafitera mudhorobha reverudzi rwemakedzi reAlabja, zvikopokopo zveIraq nendege zvakatanga kudira guta iri nezvombo zvine muchetura. Sezvo uchirema kudarika mhepo, muchetura unokachidza uyu wakadzika pasi ndokupinda muzvivakwa zvakanga zvakaparadzwa ndokuuraya vanhuwo zvavo vakanga vakawanda mumipanda yaive pasi. Vanhu vari pakati pezviuru zvitatu nemazana mashanu kana kuti 3500 nezviuru zvishanu kana kuti 5000 vakafa musi uyu muHalabja. Kakauya kekutanga munhoroondo yemazuvano kuti hurumende inorwisa vanhu vayo nezvombo zvine muchetura. Mukati megore rimwe chete chirongwa cheAl-Anfal chakatora upenyu hwevanhu vangangosvika zviuru zana kana kuti 100,000, vazhinji vavo vari vanhuwo zvavo. Ali Hassan al-Majid, uyo aizivikanwa zvakare saChemical Ali, akaenderera mberi nekuparadza kusanganisira kudeura ropa mukumisa kumukirwa kwehurumende muna 1991 nemashia Muslim. Pakabviswa hurumende yaSaddam Hussein, Chemical Ali akabatwa akatongwa ndokuwanikwa aine mhosva dzekuponda nekutyora kodzero dzevanhu. Nekuda kwemhosva idzi, Ali Hassan al-Majid akaurayiwa. Kutongwa kwemhosva dzehondo kwakaitwa mushure mehondo yepasi rose yepiri kana kuti Second World War kwaita kuti patarisiswe maitiro emapoka anenge achirwisana pamwe nevatungamiri wavo kunyange mabatiro avo vanhuwo zvavo. Kubva ipapo kana kurwisana kwapera, ava vanenge vakapara mhosva dzehondo kana mhosva dzine chekuita nekutyora kodzero dzevanhu kana vaziikanwa vanotsvagwa, vonotongwa, vomiswa pamberi pedare repasi rose, votongerwa mitongo yakareba vari mumajeri. Izvi ndizvo zvakasangana nevakapara mhosva dzehondo kubva mukuparadzwa kweYugoslavia, kupondana kwemarudzi muRwanda nekupondana kwakaitika muCambodia. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa 3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na 8 kusvika na 9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections ari kuitwa musi wa 26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Chema, imi ndachema, ndachema, neni wagata.
Sezvo nguva yedu yapera, tongotarisa zvake zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, riri kukurudzira hurumende kuti ivandudze mitemo yesarudzo kuti ienderane nezvimwe zvibvumirano zvayakanyorerana nedzimwe nyika. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende yava munangagwa yapererwa nemazano zvinhu zvisina kumira zvakanaka mune zvedzidzo. Asi hurumende inoti zvinhu zvose zvakavimbiswa varayiridzi zviri kugadziriswa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.